takasvika studio 7 tapraza rebadminton farm kunyana ndlovu nezuva masikati takaona dzimba dzinechisama dzakavakwa nemapango neuswa zvichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achitanda pamwe nehofisi yadeputy sheriff asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri mumwe wevakapisirwa musha wavo ambuya sishe hadere vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu vachipisirwa musha wavo asi vakatsidza kuti havasi kuzobva mupurazi iri
havazi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu asi isu tinoziva kuti nzvimbo iyo ndeyedu ndeyehurumende tinoda kuti tibvisa nehurumende apa haikwana mumwe munhu auye pano kutotibvisa isu iye ndiye ana anotibvisa pano kana ane mubhobho wake ngauye atiuraye isu tiri pano hatibvi pano
mumwe mugari amai lindi wesanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara
dauya maporisa makupeni azochisa musha wangu so handina ndaa yokugara ndokugara kumusha sandainza kufaya kuti ndigare ndivarera vavana vangu ndogara panapa kupera kuze kurume kuti nze vasisana
mumwe mugari vafanuro dhuve vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo
vasvika vaisa imba yangu nempasha dzangu ndandine trouse randine 700 rands zvandirwadza
vadhuve avo vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto ezipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira
iwawandarin kuti munhu uyu ari kupidzira vanhu nzvimbo kuti ari kuklema kuti dendi iye ndeyake akaipiwa nani dendi yacho iyoyo because dendi ndeyegovernment purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu is more than 5,000 hectares munhu one hakuna even one thing tiri kuiona bush all over vawandarin kuti what's happening
purazi rebadminton iro rinonzi nderava lukusiziwa riri makiromita 30 kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero eguta rebulawayo asi mhuri dzinopfuura 400 dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti purazi iri nderava siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001 studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vovasiziva sezvo vange vasingabatiki panhare mbozha mugore ra2015 tare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakudzwa kudare muna 2015 sachigaro webadminton villagers association vaisaac dakamela avo vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa
end of last year rakabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri range rakagazetwa na2001 up to now the gazette is still there asi they still pursue the issue kuti nzvimbo iyi ndeyavo asi magovernment papers havana
rimwe remagweta ari kumirira vagari vebadminton farm vabruce masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari
kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuvikwa ipapo takamirira mamwe maapplications aya ari pending
mukuru wemapurisa epomola police station uko kwakamhanharwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vasiziva vati havabvumidzwa kutaura nevatapi venhau hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunze matevelin north varichard moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.